In the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 16 ndira 2024 makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Unoita kuti iwo majaji aya vange vachigona kuzeya nekuonesana nekudzidza kubva kune nyika dzakasiyana siyana.
Musangano wevatongi nevamwe vanonyananisa makakava musarudzo wotarisirwa kuitwa muZimbabwe.
Kazhinji kuti vanhu vawane mari vange vawana kana chokutengesa kana chekubata ava anonzi informal traders, kuti havasi kutengesera vari vanhu vemashopu asi kuti vari kutengesa vachitiwo chaanenge akwanisa kubata otengesa.
Nyaya yehurumende yekutsika madziro kuti vemabhizimisi madiki vabhadhare mitero yoshorwa nevamwe. Tichakupai zviri kubva kumakundano eAfrican Nations Cup ari kuitwa kuIvory Coast. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Musangano wevatongi vedzimhosva nevanoyananisa kana paita gakava musarudzo kana kuti Electoral Justice Network Conference uri kutarisirwa kuitwa muZimbabwe kupera kwemwedzi uno. Musangano uyu uri kuuya panguva iyo Zimbabwe neDRC dzichangobva kuita sarudzo dziri kukonzera mutauro mudunhu nepasi rose. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambotungamira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD.
Semaraviro ati kungoita musangano weAfrica Electoral Justice Network kusanganisa kwaunoita vatongi vematare edzimhosva kunyanya nyanya vanonge vachibata utongi mumatare vachishanda nenyaya dzesarudzo kana kuti patingati kusanzwanana kana kuti chese chingave nechekuita nesarudzo. Musangano wakakosha nekuti unoita kuti iwo majaji aya vange vachigona kuzeya nekuonesana nekudzidza kubva kune nyika dzakasiyana siyana.
Vamabhenge, imimi sesangano chicha munotarisira kubva mumusangano uyu?
Chatinongotarisira ndechekuti kunyange zvavo musangano uchiitwa muZimbabwe, mamiriro aiita matare edzimhosva muZimbabwe panyaya dzesarudzo, mitongo yavanopa mizhinji inosiya vana veZimbabwe vaine kukatyamadzwa kukuru kwazvo, nekuti zvizhinji zvavanotonga kana kuti matongero avanoita akafanana nekumbonzi vamwe vebato rinopikisa reTripusi varambidzwa kukwikwidza zvazonzi vatendedzwa, zvimwe zvacho zvinoitwa zvinosiya vana veZimbabwe vaine kukatyamadzwa nekukahadzika kukuru kwazvo kuti zvine kumwe kwazvinomboitikawo pasi pano here izvi, nekuti ruzivo rwatinenge tiinarwo kuburikidza nemadande mutande eindaneti aya anenge ariko zvinotiratidza kuti kune dzimwe nyika hakuna zvakadaro zvinoitika. Saka tinongoramba tichingofungidzira nekutarisira kuti pada Zimbabwe painenge iriyo iri kukokera musangano iyoyi vacharatidzawo kuti vanogona kudzidza iwo majaji aya, kubva ipapo vagogona kuzoitawo zvimwe zviri nani.
Munovimba zvakadini nezvisungo zvinogona kubuda mumusangano uyu vamabhenge?
dambudziko guru nderekuti dzimwe nguva misangano yakadai iyo inogona kubuda nezvisungo asi kuti nyika dzizoteedzera kana kusateedzera zvezvaakunyika dzacho nekuti pamwe hapana zvimwe zvisungo zvinozobata vasingateedzere. Tinenge chingoti isusu kana vakange vaita zvavanenge vaita dai vakagona kuzenge vachisanganisa nezvimwe zvisungo zvinenge zvagara zviripo zvinosungira nyika kuti dziite zvakakodzera zvinofanana nekuti kana sarudzo dzichiitwa kana vaine nyaya dzavainadzo mumatare vadzitonge kana kudzizeya vachienzanisa vachiratidza kuti havatarisi kuti uyu abuda mumba mani vachipowo mitongo inoratidza kuti havasi kupa mitongo inenge ine chekuita nedumbu kana kuti neraramo yavo sekupiwa kwavanenge vachiita zvamatumbu nezveraramo zvinosanganisira kana dzimba nedzimotokari zvinoita kuti matare edu ave matare akashoreka zvakanyanya chaizvo. Saka tinongoti hamisangano iyoyo kana ichibetsera ngaiitwe hayo, asi zvizhinji zvakangosarira nekunge zvakabatwa nevana veZimbabwe kuti vaite zvinoita kuti pave nevandutso panhau yatingati judiciary yemuZimbabwe nezvimwewo zvinenge zvichida kuti paitwa anonzi mareforms kuti zvinhu zvinge zvichifamba mukati menyika. Vangasangana havo, asi zvizhinji zvine zvakabatwa nevana veZimbabwe. Kungoramba vana veZimbabwe vachisunda mungava muparamende, mungavawo mune mamwe mapoka nemimwe misangano inoitwa kuti dai Zimbabwe yaitawo zvinoita kuti isashoreka pasi rose panhau dzematongerwo anoitwa nyaya dzine chekuita nesarudzo. Nekuti pari zvino nyika inoita sekuti yakazorwa madhaka nenyaya yemaitiro urumaonerwo anoitwa maitiro naiwo majaji edu aya.
Nyanzvi munyaya dzezvematongero enyika uye vakambotungamirira sangano reZimbabwe Coalition on Debt and Development kana kuti ZIMCOD vaJoy Mabenge vange vari parunhare muHarare.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakatsununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi, amai Chenai Mutambasere vanoti vanhu vanotengesera mumigwagwa kana kuti informal traders vari kuita basa rakakura munyika sezvo maindastri akawanda akavharwa. Hurumende ine urongwa hwekuti vanotengesera mumigwagwa vabhadhariswe mitero sezvinoitwa mabhizinisi munyika. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti vanoda kubhadharisa vemabhizimisi madiki ava mutero sezvo mari yebhajeti regore rino isiri kukwana uye nyika isiri kukwanisa kuwana zvikwereti kubva kune mabhanga akaita seWorld Bank neInternational Monetary Fund. Asi amai Mutambasere vanoti hurumende inofanirwa kubatsira vemabhizimisi madiki ava kwete kuvatorera mari shoma yavari kuwana vachiti vavabhadharise mitero.
Pare zvino takatarisana muZimbabwe nesituation iri muZimbabwe, tinoona kuti kazhinji kuti vanhu vawane mari vange vawana kana chokutengesa kana chekubata ava anonzi mainformal traders, kuti havasi kutengesera vari vanhu vemashopu asi kuti vari kutengesa vachitiwo chaanenge akwanisa kubata otengesa. Asi zvadaro hurumende yoonekwa zvakare ichida kuti idzvanyirire vanhu ivavo pashoma ipapo pavari kubata. Nyaya yekuti vari kunzi iwo vachange vachichajwa 5% kana vakange vatenga kumawholesale kana mamanufacturers muZimbabwe vachange vachibatirwa 5% kana vachinge vasina VAT certificate. Asi kana vane VAT certificate zvakare vanenge vachinzi vachange vachichajwa VAT iyoyo, vachinge vachizotarisira kuti vatsvake maaccountant anenge achizovabatsira kuti vawane kana kuti VAT balance yavo vagokwanisa kunosubmita kuzimbra.
Vanotengesera mumigwagwa vane mari yacho here amai mutambasere? Izvi zvinoitei kune avo vanotengesera mumigwagwa?
Izvi zvinova zvinhu zvinombunyikidza vanhu vanenge vari mainformal traders, nekuti havana mari dzacho dzinosvika ipapo pakuti ngavachinzi vatange kazhinji kacho. Tingati havana mari yakawanda inokwanisika kuti vanganzi vakachajwa 5% kana kuti vatange kuita zvinhu zvekuita neVAT, nekuti mari yavo yavari kubata pagore haisi yakawanda zvekuti vanganzi vanofanira kunge vari VAT registered.
Mai mutambasere, pane chamaifunga here kana kutarisira kubva kubazi rinoona nezvemari pamusoro penyaya iyi?
Taitarisira kuti vekuministry of finance vachange vachitarisa kuti vangashanda sei nemainformal traders, nekuti pari zvino munyika hamuna mabasa, hamuna zvakawanda zvekuita zvekuti vanhu vawane mari yekuti vararame. Takatarisana nenyaya yenzara, nekuti hakuna kurimwa chibage chakakwana. So taifanira kunge tiri musituation yekuti mainformal traders vari kushanda pamwe chete nehurumende kuti zvinhu zviendeke, asi instead tiri kuona kuti hurumende iri kuda kuramba ichivadzvanyirira, iri kuramba ichida kuti inokorewo pashoma ipapo pavanenge vawana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain, amai Chennai mutambasere vari parunare neStudio 7.
Ave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Shuwaimbaona inhamo iri kuzvikoro pati still vanhu vari kungorambira muzvigaro izvozvo. Muzvikoro hamuna mabhuku, hatinai kutamba, hatina kutotangira papi ngeta primary iyo yekubhulawayo kuZimbabwe. Hakuna kana mabhuku kana matestibhuku, tosha tomatenga nemari uku yekufotokopa muzimba havamadi. Saka maoriginal tomatenga nei, shuwa tionerei, tibatsireiwo, tibvunzireiwo hurumende kuti tiri kuti chii nazvo izvi.
Studio 7 makadi Studio 7 wimgenga anonzi Chamisa akati nyebera aive neconfidence dzenhema. Mugenge aive neconfidence aiti gwenura hazvikundikana, hatisi sisina shuwa naye, taimutsigira but tsigira munhu asingabatsiri. Nyika ngaingotongwa nevari kutonga vene vayo, akataura nyika inotongwa nevana vangungwani kuti kuti vene vayo. Haiwa, zvinana basa izvo, tinongotambura. Akati nyebera mukomana akaitanga ne paakatsika iye asina kana chaari kutozivawo zvake. Ino zvaakungovhiringwana nashavangu kana action, hatimboudzwounzi ari kutaura kuti kudii mukuru wacho. Saka ngatichongotiwo varipo vatongi tozoona 2028 tobirirwa futi. Hapana.
Vakomana ndazvikumbira munanga kwatinzvewo tsitsi vakomana. Zvino kusouth africa tatambudzika, masoja ari kurova vanhu sengaiti special kuno kubekasport kwatiri sedi Limpopo. Vazhinji vekuZimbabwe vanorama nekuti zvechikoro kwose zvechii. Soja rekurova munhu zvekuti hakuna kutaura. Vakomana vane Zimbabwe vakugara makomo vaakutiza. Tanzvikumbira munanga kwatinzvewo tsitsi vakomana, vatinzvewo tsitsi tabvira kumusha vakomana.
Rashiya. Yausazokuriya kuZimbabwe, tinotenda kana vadaro. Asi ngavabude pachena kuti vachatorawo goridhe rakadini ravachaba. Umbapa hwavo huhu, vakomana ava nezanu yavo pakaipa zvandi muramba jovega.
Pa Studio 7 apo makadii vashamarira nehama dzose dzakateerera? Ndipo babi, ndino urombo nouyo taungana ndoro uyo kuti ari kurarama munyika ipi chaizvo nezvaari kutaura. Ende zvaari kutaura anototaura aine confidence dzokutoti ane chimwe chikoro chaakatomboshanyira akaona matambudziko ariko. Izvezvi munoziva kuti kuchine nzvimbo dzimwe dzokuti vana vachiri kudzidzira pasi pemiti, mabhenji emiti, asi ari kutaura kudaro kuti zvikoro ndakafamba zvakanaka. Vana vari kudzingwa, vana vari kupinzwa chikoro nehuku samapindira atakaita kudhara. Kudhara vakuru vedu vaienda kundoshandira pachikoro vachibhadhara school fees yangu. Ndo zvaakitika kuvazukuru vedu izvozvi. Taungana ndoroka, rimwe gore zvinhu zvichachinja. Etinoziva kuti muri kuchikoro chezano chinokudzidzisai kutaura. Hatiri mwe gore imi gore mushando zvino zvichachinja shamwari yangu.
Mangwanani pastudio 7. Inini ndiri mugari weZimbabwe ari kutambudzika mupfungwa nekuda kwezviri kuitika mupolitics dzemo. Chekutanga, paramendi yeZimbabwe inobvuma kuti sengezo chavangu aite marikozi kuma MPs ETCC ari ega single-handedly voto zvibvuma. Mvona kuti hapasi kumboshandiswa mutemo anine zvari kushandisa kuti zvinonzi zvii. Sechipiri, zvinhu zvinonzi zviri obvious kune vamwe vakatana chavangu netimu rake havazvioni sezviri obvious. Amos Chibaya ndi organizing secretary weTCC anova ndiye chibaba chemusangano kufamba pese pese achimobilize support yepati. Gift Siziva ari party spokesperson, national party spokesperson, aitadzira promise mukwanazi. Then munhuwo zvake akaita sachavangu akunyora achiti Amos Chibaya is no longer a party member. Siziva is no longer a party member. Azviwana kupi? Adzingwa nani? Pagagwa musangano upi? Une maminitsi api ekuti hadzati paitwa resolution? Vasaspendwa here? Vadzingwa here? Zvekuti vakungonzi they ceased to be members and henceforth they have been recalled. Aipapa hapana kana musoro.
Vana veZimbabwe, ngatisiyanei nokuda kupusha motikari isina mavhiri. Ngatisiyanei nokuda kupusha motikari inobirwa mapatsi zuva nezuva. Ndiri kutaura pamatauriro ava Forbes Matonga vanoti hurumende dai yakurudzira kurimwa kwechirimwa chedonje. Chinobatsira. Dambudziko hurumende hainei nokuvakwa kwenyika. Ndozvinhu zvisiri kuhwisisa vana veZimbabwe izvozvo. Nemhaka yendichidero, koto nevanotaura baba 5 million. Gore rapera rinoi haana zvakaitwa. Saka munoti donje racho robudirira sei? Dai muchitaura kuti hurumende ngaigwe nembavha dzirimo muhurumende macho zvaihunzwika, kwete kuti hurumende ngaikurudzire kurimwa kwedonje nokuda kuwana chokutaura. Asi hapana chinobuda kusvika hurumende yeZANU-PF yakabva pachigaro.
Ndoda kutaurawo mairano nenyaya yemaschool fees yevana vechikoro. Tichikumbirawo dai maudzawo hurumende, hurumende yedu kuti dai yaonawo kuti vana muzvikoro vaenda kuchikoro yaprioritiza nyaya dzedzidzo. Vana vakudhakwa, vana vechikoro vakudhakwa nekuda kwokuti vana vazhinji vari kudropa out zvikoro. Izvezvi vari kutaura kuti vakanyora magrade 7 vasina kuva nezvikwereti zvemari, havavapi mari zaudzi. Mwana iyeye anoenda kuchikoro chirudzii? Apa mwana anenge akapasa. Mubereki haana mari. Vana vanoiwanepi mari? Vabereki vanoiwanepi mari? Zvinhu zvakaoma kudai.
Makaterera kuVoice of America Studio 7 tichitevhenyura tiri kuWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Musangano weNon-Aligned Movement watanga muKampala, Uganda nhasi. Nyika dzakaita seSomalia nePalestine dziri kumusangano uyu dzichitsvaga rutsigiro. Palestine iri kuda kukurudzira nyika idzi kuti dzitsvake nzira yokupedza hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas muGaza. Somalia inoti haisi kuda kupatsanurwa sezvo dunhu reSomaliland riri kuti rave kuda kuita nyika yakazvimirira yoga. Vari kubva kudunhu reMiddle East vari kuti vanoda kuti nyaya yokurwisana kweGaza neIsrael ive iyo inoyezewa zvakanyanya. Nyika makumi mapfumbamwe pazana nemakumi maviri ndidzo dziri kumusangano uyu Uganda Non-Aligned Conference. Kubva Russia zvayakapararira urongwa hwekuda kupamba Ukraine, pane mashoko ekuti nyika iyi iri kufambisa mashoko enhema nezveUkraine. Nyaya dzakawanda dzemanyepo dziri kutaurwa nehurumende yenyika iyi kuburikidza nemapepanhau dzinosanangurisa kuti Ukraine ishorwe nekubatsirwa kwairi kuitwa nezvombo neAmerica nedzimwe nyika dziri EU. Russia inonzi iri kunyepa kuti Ukraine iri kupiwa zvombo zvisingashande. Inonziwo iri kushandisawo umhizha hwechizvino zvino kana kuti artificial intelligence. Makaterera ku Studio 7 tichitevhenyura tiri ku Washington DC. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuita ku America. America iri kubomba nzvimbo dzinogara varwi veku Yemen vanopfurikidza mwero vanozviti maHouthis. Avo vanonzi vari kurwisa ngarava dzinopfuura nemugungwa reRed Sea. MaHouthis ane usahwira nevarwi vanopfurikidza mwero veHamas pamwe neveHezbollah vari muLebanon. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanongorora zvematongero enyika vakazvimirira vaCalvin Manduna.
MaHouthi ethnic group yeku Yemen vane chitendero chechi Shia pachi Muslim vanga vachirwisana nehurumende yekuYemen kwemakore makumi maviri vakakwanisa kusunungura nekutora capital yekuYemen inonzi Sanaa ndovakabata izvino nedzimwewo nzvimbo dzemunyika iyoyo vanofambidzana nenyika yeIran nana Lebanon rinopindura chitendero chimwe chete vanokukidzana pachitendero nemasuni ekuSaudi saka vanga vachirwa hondo navo saka ndiwo maHouthi ekuYemen.
MaHouthi ava vanode chinyi?
MaHouthi panyaya yekuPalestine vanomira nevanhu vekuPalestine saka vanoshungurudzwa zvikuru nenyaya dziri kuitika kuGaza havaonani zvachose nevanhu veIsraeri ndo nyaya inenge iri kupisa yezvino saka pakumira kwavari kuita nevanhu vekuPalestine vati ivo vakaona zvikepe zvichifamba zvakatakura zvinhu zvichida kuIsraeri kana kuda kubatsira Israeri vachamisa zvikepe kana kudisrupta zvikepe zvinenge zvichienda kuIsraeri zvichipfuura muRed Sea mweya saka ndo nyaya iri kunetsa nekuti pane zvikepe zvavamisa vari kukonzera kuti zvikepe zvitenderere nekuseri kweAfrica zvichiwedzera mazuva nemari inoshanda pakutransporta magoods saka ndo nyaya iri kunetsa kudisturba kwavari kuita shipping.
Kana muchivaenzanisa nemamwe mapoka akaita sana Hamas vana Hezbollah vakamira papi apa vane simba rakadinivo mune zvekurwisana nevamwe?
Ndingati vane simba nekuti vane makore vachirwisa sekutaura kwandaita vane makore vakatanza kurwisa hurumende vakaikunda yemuYemen imomo vane nguva vachirwisana nemaSaudi. MaSaudi aya anopiwa zvombo nana America asi nezvombo dzese idzodzo vakavatadza vakomana vacho vanonzi vanopiwa training nehurumende yekuIran saka ndingati pakurwisa vanoenzana vanoenderana nemamapoka ana Hezbollah nana Hamas.
Tiri kuona zvekare vamandunira kuti America, Britain, kudani mamwe vadzisahwira vava kurovavo maHouthis aya. Munoona sokuti izvi zvingapinza America muhondo yekuMiddle East here?
Maonero angu America yakapinda muhondo kare nekuti yakatoendesa zvombo marwisiro anoitwa hondo nevekuIsraeri vanenge vachibvunza America kuti toita zvakati vowirirana saka muhondo titorimo kudhara asi kurova kwatiri kuita maHouthi aya isu vekuAmerica neBritain handioni zvichimisa zvavari kuita ndoona vachichinja maitiro matactics avo asi kumira havarege nekuti semaondero angu vanhu vekuti kana vati tichaita zvakati vanochero kuti vakafa vachiedza ndo zvavanoita pachitendero chavo. Ndingafari kuti America sezviri kukwikidzira vanhu vari muno vachikuchidzira kuti ngavataura nevo vekuPalestine neIsraeri vagare pasi muSecurity Council yekuUN tikwanise kuwana kuti chii chingatipe runyararo pane kuti tibombane kubomba fungi kunomisa hondoi kunongowedzera ruvengo kune America neshamwari dzavo.
Vanoongorora nyaya dzemitambo vaBrian Msekiwa vanotungamirira chikwata cheMDV Saints Football Club muno muAmerica vange vari parunhare kuMaryland. Iko zvino tochikupai nhau dzemitambo tichitarisa Africa Nations Cup iri kutambirwa kuIvory Coast. Pamitambo yakatambwa nezuro, Senegal yakarova Gambia 3-0, ukuwo Cameroon yakaita mangange 1-1 neGuinea. Mukuziya nezvemitambo yanhasi, tabata vanoongorora nyaya dzemitambo vaBrian Msekiwa vanotungamira chikwata cheMDV Saints Football Club muno muAmerica.
Ako ndikura tunisika ichikwanisa kukunda Namibia nyore-nyore. Pagrupi ilore Tunisia, Namibia, Mali ne South Africa. Mugada kuranga rama tunameza akatambwa makora atevera. Tunisia ne Mali, ma rivals. Magara zingu pay one of them group for all the tournaments. Saka competition is just going to be between Mali ne Tunisia kuti tuone kuti ndeipi cheta ikira number one. But kwa zeto, ime tendre nda kuti qualify South Africa, ilima mgroup. South Africa zanafana kutungwa ita ndeshe kuti. Ile fana kutoro wana mebi yao, from the look of things, ndio ma whipping boys and ruko wana mgroup umu. Then you fight that draw between either Namibia or Tunisia. Zino pama chances kuti South Africa ikwanise kutopa. But Tunisia ndikona shi wina nyore. Then kuita Mali ne South Africa. Sai South Africa yango tangira draw kuita kuti imbo iko collecta 1 point kuti zvive zviri nani. That way, that is the only strategy that I can advise South Africa.
Matauriro ako unoita zvekuti Burkina Faso ne Mauritania kungo gudza vodungwe. Unozviona sei?
The Burkina Faso never tell you very much same group in Algeria and Angola. If I'm not mistaken, Algeria, Angola, Burkina Faso, Mauritania. I'm group D momo. Burkina Faso, they don't get to qualify in Algeria. Then Angola, Mauritania, should have qualified. Don't my prediction now. Was that the same group G? Burkina Faso is a team really decent. The Kwasa Kwa upset Angola. So I don't think we want to shop a basket.
Vanoongorora nyaya dzemitambo vaBrian Msekiwa vanotungamirira chikwata cheMDV Saints Football Club muno muAmerica vanga vari parunhare neStudio 7 vari muno muMaryland. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Musangano wevatongi nevamwe vanoyananisa makakava musarudzo wotarisirwa kuitwa muZimbabwe kupera kwemwedzi uno. Nyaya yehurumende yekutsika madziro kuti vemabhizimisi madiki vabhadhare mitero yoshorwa nevamwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele. Asi kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisazve kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com.